ndinoonati zvinhu zviri kuitika iko zvino ndizvo zvinhu zvatakagara tichityika kuti tichazosvika pakadai tekuti makwiriro ari kuita mitengo yezvinhu haachaiti asvika pakuti zvinhu zvaoma zvinhu zviri kukwira masalari ese evanhu vari kuzimbabwe neevanhu even isusu vacho tiri mudiaspora income yakangofanana asi mutengo uchikwira tinoona kuti even nyangwe marate zvinhu zvacho zviri kungochinja chinja every day dzatova tsoro dziri kuzimbabwe zvakatooma
saka imi matambudziko aya ari kukubataiwo sei sechizvarwa chezimbabwe chiri kunze kwenyika
zvazviri kuita iko zvino handi munoona kuti hama dzakawanda dziri kuzimbabwe maincome avo haasi kuwedzera tava kudzokera kunguva iyai yokuti vanhu vese vatarisira kuti vanhu vari kudiaspora ndoo vachachengeta vanhu vari kumusha nekuti iko zvino kudai hapana achakwanisa kumusha vanhu maincome avo haasi kuwedzera saka hapana munhu ari kukwanisa kuafoda zvinhu zviri basic kana ivo vanenge vachidanda kuzvipatara kana kuti vari kutsvaga mishonga kana kuti iko zvino unoti wakavhura foni yako kudai uchawana zvichemo ngatiti zvabva kuhama asi kune mamwe ari manational crisis usinoi takatirwa nyaya yekuti kubhindura kuenda kwakaita magetsi vanga vasina fuel vari kutsvagawo rubatsiro kubhindura hospital saka apa unoona kuti even vanhu vekudiaspora vanhu vaimbokwanisa kuti okay ngatibatanidzei tibatsire community tibatsire kana kuti section yekwaunobva hazvichagoneki iko zvino nekuti unombotanga woita sei wambobatsira vehama vari padhuze vari kunetseka kuwana mabasic things kubhadhara maschool fees kutenga kana mauniform kutenga kana mishonga inodiwa kana kubhadhara mari yoenda kuchipatara kana iyoyo transport yekuti munhu asvike kuchipatara mari idzodzo dziri kutarisira kuti dzichabva kuvanhu vari kudiaspora asi at the same time kudiaspora muri kuona kuti zvinhuwo zviri kuramba zvichiwedzerawo kuoma panyaya yekuti kana takatarisa muno muuk tiri kuona kuti immigration iri kutaura kuti kune hostile environment andizi vanhu kushanda kwava kunetsa kuti vanhu vawane mabasa iwayo saka hei haiko zvino zvinhu zvazochioma manje kuti uve chizvarwa chezimbabwe wedha uri kudiaspora kana kuti uri kutsva urimo muzimbabwe machana zvinhu zvagozha
zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kuti zvinhu zvigadzikane muzimbabwe
tinofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvichinje zvishanduke muzimbabwe kunodiwa mapolitical reforms so responsibility yandingapa kuvanhu vese vanozvidiwo zvizvarwa zvemuzimbabwe kuti ngatibatanei tione kuti mapolitical reforms ari kudiwa aya aitwa handiti simba kuvanhu isusu vanhu tii tinofanira kuzvimiririra tione kuti zvinhu zviri kudiwa kuzi pasina political reform hapana shanduko hapana vanhu vari kuzounza mari dzavo muzimbabwe nekuteresa wedza vanhu vari kuyauzoinvesta hapana mari dziri kupinda muzimbabwe tione kuti takabatana tingasumudzira sei zvinhu zvakaita sehealth because health ikawa nyika inowa